This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazi olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri. Tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu ndira 2015.
Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu, nchiti yezvino zviri munhau dzedu dzanhasi.
Zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichigara paimwe chechi muSouth Africa zvoshaya kwekuenda zvichitevera chisungo chevakuru vechechi iyi chekuti pasagarwa nevanhu.
Hurumende yotanga urongwa hwekudzidzisa varayiridzi vachadzidzisa mitauro yeVenda, Tonga, neShangani nemimwe mitauro.
Zvino zvanga zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemitambo mugore ra2014.
Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC.
Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kugara pane imwe chechi yeCentral Methodist muJohannesburg, izvo zvakanzi zvibve pakapera gore ra2014. Zvinoti hapana zvakati tsvikiti zvati zvarongeka panyaya yekuti zvoendepi, kunyange hazvo kuine vakawanda vave kuratidza kuda kubatsira. Mumwe wevanhu vachiri pachechi iyi, vanowewo muguti, vanoti mashoko avari kuwana anoratidza kuti kune vamwe vazvipira kuvabatsira vari kumatunhu akaita seFree State, Welkom pamwe neSoweto. Vanga vari mukuru wechechi iyi, Bishop Paul Verin, avo vakasiya basa mukupera kwa2014, vanonzi vanga vari mumisangano nevamwe vari kuda kubatsira ava uye vaendawo kunoona imwe nzvimbo iri kuSoweto. Bishop Verin vaudzawo Studio 7 kuti vanhu vatanga kubva pachechi iyi kunyange hazvo vasina kupa huwandu hwevanhu vabva uye nzvimbo dzavari kuenda kunogara. Nepfenyuro yeAl Jazeera inotiwo rimwe sangano rakazvimirira reSector 27 richitsigirwa nemamwe masangano riri kukurudzira hurumende yeSouth Africa kuti ibatsire vanhu vanodarika mazana mana vasara pachechi iyi. Pane mashokowo anoti mumwe anorwira kodzero dzevanhu waWalter Sefiri vari kuronga kukwidza nyaya iyi kumatare kuti amise kubviswa kwevanhu pachechi iyi. Studio 7 aina kukwanisa kubata vaSefiri kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Ngatinzwe hurukuro yataita namamuguti pamusoro pezviri kuitika pachechi iyi.
Urongwa hwekuti kwawanikwa dzimwe nzvimbo dzekuti vanhu vanokwanisa kuenda kunogara huripo, nokuti kune vanhu vari kunana Free State nevari kunana Welkom vari kutaura naBishop. Saka Bishop akati vanoda kuenda kuWelkom nekuFree State ngavavoya vavaone, and vari kukurudzira kuti ruzhinji ngavende kwavanogara kuSoweto. Kunova ndokwendogara nichitaura kuti pakazara nenamba yevanhu.
Pane vati vaenda here kunogara ikoko kwamuri kutaura?
Hapana wandati ndaona aenda ikoko, nokuti ndezvanezvo zvaitaurwa kunzi vanhu ngavauye vandione vanoda kuenda ikoko.
Tinonzwawo nhasi kuti iwo Bishop Verin vanga vachitarisirwa kuti vanopedzerana nepanonzi pawanikwa kuti vanhu vangagara. Pane mashoko amati manzwa here?
Ndangonzwawo makuhwa, saka semunhu handengari kuno kutauni nhasi kuno kuJoburg ndokunga vatoenda ikoko izvezvi, nokuti ndavaona vachibuda.
Vanhu vari kubvunzwa kugara kusvika riini, nokuti hainzwa kuti vechechi vakanga vakapa vanhu kusvika usiku hwemusi wechitatu?
Nyaya iri kuitika, mashoko ari kubuda ndeyokuti vari kusherezera ivo kuti vakuda kupinda sevhisi yemusi wesande pasisina munhu anonzi murefugee achiri kugara ipapo.
Saka izvi hazvisi kuitwa here kuti imi mude kumhanya mhanya kutsvaga pekugara?
Ipapo handizive sekuti tatakatarisira musi wa31 vakazofuma vanhu vachingoripo pachingoitwa machenjisi. Saka nekuda kwemachenjisi handizivi kuti zvinoramba zvakadero here kana kuti anoramba ari machenjisi.
Vanhu vari kugara ipapo vose vane mapepa here kana magwaro ekuti marefugee kana kuti vapoteri, kana kuti ndevamwewo vakangowana pekugara zvokuti vanhu vanenge vasina mapepa?
Vanhu vazhinji vanenge vasina mapepa. Vane mapepa vashoma nekuda kwekuomera kwehoma fezi yeSouth Africa.
Imi remangwana renyu richamira sei kana tikasvika musi wesvondo pasina chati chawanikwa?
Ipapo zvinhu zvakaoma nokuti ndandinewo mubishi wokuti nditsvake mari yokuti ndiende kuspace and mari yendokutsvaka iyoyo 600 handisandaiwana.
Vanga vari mumwe wevanhu vari kugara pachechi yeCentral Methodist muJohannesburg, South Africa, vanouri muGute vari parunhare muJohannesburg makare neStudio 7. Direct from Washington, the voice
of America, VOA. Hurumende inoti inokoshesa mitauro yose yemunyika sekutarwa kwazvakaitwa mubumbiro idzva remitemo yenyika. Nekudaro hurumende inoti ine urongwa hwekusimbaradza varayiridzi vachange vachidzidzisa mitauro mishanu inoti Venda, Tonga, Shangani, Nambia neKalanga. Gurukota rezvedzidzo vaLazarus Dokora vanoti zvakakosha kuti varayiridzi ava vave neruzivo rwepamusoro-soro.
Pakuwandudza kwedu vadzidzisi vanodzidzisa muzvikoro zvedu zvemaprimary, takaisawo chikamu chokuti ndimi yeKalanga, ndimi yeChichangani, Chitonga, Nambia, Venda, ndimi shanu idzi takadzisa pachikamu cheteacher capacity development program. Kutaura kuno tatone vanhu nevadzidzisi vanosvika mazana maviri vari kudzidziswa nechikoro chikuru chinodaidzwa kunzi Great Zimbabwe University, vachidzidza pachikamu chedegree rokutanga kuti vadzidzise ndimi idzodzo. Kunoti tinokoshesa zvinhu izvozvo. Hazvitifadzi kunzwa kuti mwana uyu ari kudzidza ndimi isiri yokwamai vake asi ari muchikamu chekutanga ichi.
Vadokora vanotiwo rurimi rwamai rwakakosha kuti munhu aruzive asati adzidza mimwe mitauro.
Ndimi yokwamai ndiyo zarura gwara kumwana. Nokuti paya pachinenge chaakuma 7 months, 8 months chichitsvaka kuti chorevei, chiri kuda kureva nendimi yachinogara chichinzwa munharaunda. Asi vazhinji vanogumisira vati papa, nekuti mai vanenge vachingoti kwachiri iti papa, asi ndadzwa varume vanenge vachiti iti mama. Saka iwayo matauriro nemviro mviro idzodzo dzinoita kuti hukama hwokuwandudzika kwepfungwa dzeruzivo rwemwana rwakaberekana nokupindana zvizere nendimi yaanotanga kunzwa munharaunda yaanokurira. Zvose zvimwe zvinozouya mumashure make kudzidza dzimwe ndimi kunosimbaradzwa kana mwana achinge abuda mudumba iri munharaunda yokwamai iyi achitaura ndimi yokwamai wake zvakanaka.
Gurukota rezvedzidzo yepasi vaLazarus Dokora vachitaura vari muHarare. Veruzhinji vanoti danho ratorwa nehurumende rakakosha zvikuru sezvo mitauro iyi yanga isingakosheswe nehurumende kwenguva yakareba.
Hurumende inoti Zimbabwe iri kubudirira zvikuru mukurwisa dambudziko reHIV AIDS uye iri kukwanisa kudzadzikisa zviga zvemillennium development goals zvakatarwa neUnited Nations. Mashoko aya ataurwa nemukuru anoona nezveHIV AIDS neTB mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi, avo vanoti vari kufara nekuderera kwevanhu vari kubatwa neHIV AIDS uye kuwanikwa kwemishonga nezvimwe. Zviga zvemamillennium development goals izvi zvakatarwa muna Gunyana 2010 uye zvinofanira kunge zvadzadzikiswa mugore rino.
Chiga chechitanhatu chemamillennium development goals aya ndechehutano, chakanangana nekurwisa zvirwere zvakaita seHIV AIDS, TB nezvimwe. Asi vamwe vanorarama neutachiona weHIV vanoti nyaya yeupfumi husina kumira zvakanaka yave kupa kuti zvose zvanga zvaitwa nehurumende zvidzokere kumashure. Gurukota rinoona nezvemari vaPatrick Chinamasa vakaudza dare reparamende muna zvita pakuparura bhajeti regore rino kuti kubva muna 2011 makambani zvuru zvina nemazana mashanu ainge avharwa uye vanhu vanosvika zvuru makumi mashanu nezvishanu vainge varasikirwa nemabasa kusvika pari zvino. Kuti tinzwe nezvekusadzikisa maMillennium Development Goals aya nezvimwe, tabata Dr. Mugurungi.
Tiri kuona kuti zvinhu zvanga zvichiita kunge zviri kuita nani, asi pari zvino tiri kuona kunge tiri kudzokera mashure, nekuti pari zvino makambani mazhinji anenge ari kuvhara, vanhu havasi kutombowana kana zviya zvekunzi iya inonzi pakeji iya yekuti munhu akashanda makore akati kuti zvinenge zviri kuenda nekuti mamiriro eupfumi hwenyika akaita sei. Saka ipapo vanhu futi vari kunzi vabhadhare kuti vakwanise kuwana mishonga. Asati aese makliniki nemahospital anotibhadharai, asi vakawanda vari kuenda ikoko kwekuti vanhu vanenge vachibhadhara. Saka pari zvino tiri kuona kuti tiri kuenda zvichioma, uyezve pakuti vanhu vanonetseka kuti vasvike nenyaya yekuti chekufambisa kusvika panorapirwa panoda mari yebhazi. Saka mari yacho kuti munhu aiwane zviri kunetsa vanhu vakawanda.
Ko masangano anosimbobatsirawo ari kubatsira here sezvaaita makore ese?
Aiwa, iwayo ndo mamwe futi ari kutovhara. Ndofunga kuti pasi rese here zvinhu zvauma, asi tiri kuona kuti mamwe masangano anosimbobatsira haasi kukwanisawo, nekuti avanhu vari kupererwa futi nemabasa ikoko. Saka zvinhu zvakati omei, uyezve kuti tinotoona vamwe kuti vakumwe kwaibatsirwa vana nekuti mari dzekuti dzibapinde chikoro hadzisiri kuchaonekwa vari kuvhara.
Tine urombo vateereri avo vanga vari amai Martha Tolana vanoona nezvekurongwa kwemabasa musangano reInternational Community of Women Living with HIV in Zimbabwe. Iko zvino tochienda kuna Dr. Mugurungi.
Vanhu vanorarama nechirwere cheHIV vavashoma, vadzika kubva ku2 million in 2002. Vazhinji vakashaya kusati tane mushonga wataita vanhu. Saka chinhu chokuti tinoshuvira kuti dai takakwanisa kurumidza kuwana mushonga, dai vanhu vakatiwandire pane zvaasi. Asi tinofara kuti takatarisa pavanhu ivavo vaforamutashon vari kuchiwana chekutanga kana ukatoti mainfections amashoma.
Ko tichitarisa zviga zviya kana kuti hatingati maMillennium Development Goals akaiswa iwo neUnited Nations, mukati Zimbabwe iri kubudirira here kuwazadzikisa?
Tinofungira kuti tiri mugwara rekutaura kwanambeta. MaMillennium Development Goals ari mitsinango yekuti mainfections ngaadzike, odzika nechikamu chinopfuura hafu. Vanhu vanorarama nechirwere vave vanhu vanopiwa pamushonga, ende tikwanise kuisa vanhu vanoisa vanoda mushonga by more than 50% kana kuti hafu yevanhu vada vanorwara vanofanira kunge vari pamushonga. Ozebuti kutapurirana kwamai vachiinda mwana asati azvarwa ne75%. Saka ukatarisa zvakare iko zvino mainfections yedu ataura kuti atodzika kupfuura ne50%. Saka iye takatibata. Vanhu vari patreatment iko zvino tiri pa76%. Saka tiri kutofamba nendima, takatopfuura 50% yatainzititi. Kutransmission yemother to child tadzika ichikubva pa30 kusvika pa9%. Ukazvitarisa kudzikisa kunopfuura 75% transmission yaripo. Saka zvakare tinofara nekuti tiri mugwara rakanaka.
Mukuru anoona nezveHIV neAIDS neTB mubazi rezveutano Dr. Owen Mugurungi vari parunare muHarare.
Makateerera kunefenyuro yenyu yeStudio 7. Tiri kutefenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Munokwanisawo kutinzwa padandemutande redu repaindanet rinoti www.voashona.com. tinodzokorora zvakare website yedu www.voashona.com.
Vateereri, musakanganwa kuti munokwanisa kubata Studio 7 pa 91 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Tinoda kukuzivisai vateereri kuti chirongwa chenyu chava pa Facebook. Endai pa www.facebook.com/voa.shona.
Yasvika nguva kuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika.
Vakuru vakuru vehurumende muSomalia vanoti vanhu vatanhatu vafa mushure mekurwiswa nechikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab icho charwisa kamba yemauto kunze kweguta reBaidoa. Vaona zvichiitika vanoti varwisi vechikwata ichi varwisa kamba iyi mangwanani.
Vakuru vakuru muItaly vaisa mumaoko avo ngarava yakatakura mazana nemazana evanhu. Ngarava iyi yakasiyiva iri kumahombekombe kwenyika yeItaly. Mauto emumvura enyika iyi apinda mungarava iyi achidonedzwa nechikopokopo. Ngarava yeEzadin yaibva kuTurkey uye inofungidzirwa kuti ine vanhu mazana mana nemakumi mashanu vanosanganisira madzimai nevana vadiki. Vazhinji vevanhu ava vanofungidzirwa kuti ndevekuSyria. Ngarava iyi inonzi yakasiyiva iine vanhu ava asi pasina vashandi vemungarava iyi.
Ino iStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Anemi muchirongwa ndini wenyu Blessing Zulu nemuwangu Jonga Kandemiri.
Akateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 12080 nepa 15455 kHz pa shortwave. Munokwanisa kutibata pa channel Zim muchishandisa decoder reWizDig kubva pa 9 PM kusvika 11 PM. Kana muri pa WizDig, tsvagai channel yakanzi CH Zim. Kana muri kunetseka kana kuibata, dzimai decoder renyu kwekanguva voribatidza zvakare. Moskana zvakare kuitira kuti munyatsotibata pachannel CH Zim. Channel Zim inotererwa nguva dzose pasatellite TV, pasmartphone nepainternet pa www.channelzim.net.
Makateerera kuStudio 7 munotibata pa 909 AM pa 4930 kana pa 12080 ne 15455 kHz pa shortwave.
Munhau dzedu dzemitambo, gore ra2014 ranga rakaoma zvikuru munyaya dzemitambo muZimbabwe sezvo zvikwata zvakawanda munyika zvisina kunyatsobudirira mumitambo yakawanda. Mutori wedu wenhau dzemitambo Michael Kariati anombodzora ndangariro nesu achiti panyaya inotevera.
Kunze kwechikwata chemutambo wetennis cheDavis Cup icho chakakwanisa kubudirira kupinda maEuro Africa Zone Group, vateveri vemitambo vanga vasina zvakawanda zvekufarira mugore ra2014, apo zvikwata zvenyika kubva mumutambo wenhabvu, cricket nemurugby zvairakaswa zvinoudza mwoyo mumitambo nedzimwe nyika. Cara Blake zvekare akave negore rakanaka muWomen's Tennis Association Tour, umo pamwe nemumwe wake Sonia Miza wekuIndia vakatora mikombe mitatu kuTokyo, Portugal pamwe nekuBeijing. Kunyangwe hazvo Charles Manyuchi akakwanisa kutora mukombe weWorld Boxing Council International. Chikwata chemaWarriors chakasiya vakawanda vachichema mushure mekunge chadamburwa 3-2 muchikamu chekutanga neTanzania munzira yekuenda kuma 2015 Africa Cup of Nations. Takanyanyorwadza hachisi chekukundwa nemataifa stars asi kuti akandiko kekutanga kubvira Zimbabwe yatanga kutamba nedzimwe nyika muna 1980 kurohwa munharaunda yepasi pasi yakadai mumakundano aya. Izvi zvakapa kuti ZIFA iite hasha sedzegurwe dzekudambura makumbo sezvo vakabva vati vave kumboparadza chikwata chemaWarriors. Mitambo yose mazuva ano yave kutambwa nevechikwata chechidiki kana kuti Mayang Warriors zvipa itsvaga chakadzihama. Zvino nevakuru namo haibve pane imwe. Izvi zvakateverwa zvekare neveZimbabwe Football Association avo vakapinda mumakwikwi ekutora makundano e2017 Africa Cup of Nations vasina mapepa akakwana. Urongwa uhu hwakakundikana munharaunda yekutanga usati yambosvika, zvekuti Zimbabwe yakabva yakandwa kure dzimwe nyika dzisara dzichikwikwidza. Vaimbovesa chigaro weMashonaland East Region musangano reZifa irori vaFrancis Zimunyanya Mutsamba vanoti izvi zvinoshoresa zvikuru.
Zviri kuitika mutambo wenhabvu zvinonyadzisa, zviri kushungurudza vatsigiri.
Kunyange hazvo chikwata chenhabvu cheDynamo chakambosimudzira mureza wenyika dzechamhembe kuAfrica makore apfuura makundano ezvikwata zvemuAfrica. Iko zvino chikwata ichi chave zuru rapinda nyoka makwikwi aya. Kwemakore matatu akateverana chikwata ichi chatadza kusvika mumamin league stage eCup Champions League. Mukutanga kwegore rapera Dynamo yakakundwa muchikamu chekutanga neAS Vita yekuDemocratic Republic of Congo. Dynamo muna 2014 yakatorawo zvekare mukombe weKasolaga Premier Soccer League kechina kakateverana. Izvi zvakafadza vatsigiri vavo zvikuru, kunyange hazvo murayiridzi wechikwata ichi Kalisto Pasua akabva asiya basa. Pasua ndiye akava murayiridzi wekutanga munhoroondo yenhabvu muZimbabwe kutora mukombe weLeague makore mana akatevedzana. Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vaEdson Mangwende vakafara zvikuru, asi vanoshuvira kuti dai zvaramba zvakadai mugore rino zvekare.
Tiri kufara kuti timu iri kuramba ichitamba bhora dai zvaramba zvakadaro.
Kupemberera kwevatsigiri ava vakava kupembedza nanga neinobata mai, sezvo vatungamiri vechikwata ichi vakazivisa kuti havaizopinda mumakwikwi emuAfrica nenyaya yekushaya mari. Apo venhabvu vainge vabata shaya vachichema nhamo dzavo. Rushavashava rimwe chetero rakawanikwawo mumutambo werugby umwe chikwata cheZimbabwe cheMatsebos chakatadza kuenda kunomirira Africa kumakwikwi egore rino e2015 World Cup mushure mekutorerwa bhonzo pamuromo neNamibia. Kukundwa kwezvikwata zvenyika uku hakuna kugumira ipapo chete. Kunyange hazvo Zimbabwe yakakwanisa zvayo kuronga zvine hunyanzvi makundano eAfrica Sports Council Region 5 Youth Games ayo akaitirwa Mbulawayo, nyika iyi haina kukwanisa kukunda sezvo yakapedza iri pasi peSouth Africa. Asi vamwe vamhanyi vakaita saMary Joy Mugaravadyi naElita Piri vakaratidza kuti mune ramangwana rakajeka kunyanya mumitambo yekumhanya, umo Zimbabwe yakawana menduru dzakawandisa kudarika mune mimwe mitambo. Mugaravadyi uyo akatora menduru yekutanga yeZimbabwe yegoridhe mukumhanya uku akafadzwa zvikuru nemhomho yakauya kuzotsigira vatambi vemuno. Gurukota rezvemitambo Tsika nemagariro vaAndrew Lana vakabuda pachena apo vaipa mikombe kuvatambi vakashura mare gore rapera, vachiti paive pasina chekunyanyofarira pamabiko aya sezvo vaipiwa mibayiro vacho vanga vasina chavakanyanyoita chinoshamisira apo vaikwikwidza nevekune dzimwe nyika. Asi kune vamwewo vashoma vaipemberera. Mumhanyi wenzendo refu Rutendo Nyahora akakunda mumakwikwi ese ayo akakwikwidza muZimbabwe. Nyahora uyo anogara kuSouth Africa akatora mukombe weWestgate Half Marathon, Gutu Half Marathon, Vumba Mountain Marathon pamwe neVictoria Falls Marathon panguva iyo akati anga asingazive kuti anoitei nemadzimari ose aitambidzwa.
Mari yacho iyi handitsanambozoti ndichaitei nayo.
Pamwe neAfrica Boxing Union muuremu weWelterweight. Ichokwadi kuti gore ra2014 ranga rakaoma zvikuru, asi chinangwa ndechekushandura kukundikana kwakaita kutitarisira kuti vatambi vemuno vachaunza mufaro kune veruzhinji muna 2015. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Ino Studio 7 ane mimi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri nemumwe wangu Blessing Zulu tiri muWashington DC.
Yashika nguwa ya tinoverenga tsamba mbocha dzenyu pamwe nema text messages amunenge matitumira. Yekutanga inoti, chekutanga kutenda Mwari atichengeta kuti tishike mugore rino ra 2015. Ndinoimba kuti munhu wese akakwanisa kusvika uye anofara kunyange hazvo zvinhu zvanga zvakaoma. Makorokoto kune vose vakakwanisa kusvika. Ndini Christopher Banda kuchinoi.
Mwe munyori anoti gore rino ndinoti dai ini ndaitirwa nyasha naMwari vati nzvengese muzvirwere zvenyika uye zvendisimbe pakunamata ndonzwedzerai makavure ndofunga ndemakavure ndiri kumberengwa wedzerai moyo
mumwe anotiwo ini ndinonzi Shamiso in my life ndinoshuvira mufaro nerugare muupenyu hwangu kugara zvakanaka.
Mumwe anoti tofa nenzara kana kumboona chinonzi Xmas kana New Year. Ndiri mushandi weimwe kambani iri mukwekwe inonzi Zimasco. Tine mwedzi miviri tisina kupiwa mari. Ndini Roger.
Mumwe anoti inenge nguva ndoinenge amboti tyirei nguva nekuti vamwe varoda mumhanza handiti nhasi jonga hanzi saka nekudaro tinongoti vateereri nguva ndiwo yaita shanje. Tinokutendai mose netsamba dzamanyora. Uye tinoti rambai muchitumira tsamba mbocha dzenyu ku Studio 7 muchitudza zvirongwa zvamunofarira imi vateereri kuti munzwe pano pa Studio 7.
Kwazisana yehama neshamwari pano pa Studio 7. Email yedu semazuva ose inoti studio7@voanews.com. Kana ari ma text message kana WhatsApp tumirai kunhamba dzinoti 001-202-465-0318.
Tinodzokorora zvakare nhamba idzi 001-202-465-0318. Chirongwa chino ndechenyu imi vateereri. Kana muchida kutaura nesu munokwanisawo kushandisa Facebook page yedu. Endai pa VOA Studio 7. Tinodzokorora zvakare VOA Shona. Moenda pa Facebook tosangana zvakare mangwana muchikamu chatinoverenga zvamunenge matinyorera.
Muchirongwa chedu chelive talk na 8:30 PM tiri kutarisa zvamuri kuita pazoro regore dzva. Tapinda muzuva rechipiri mugore ra2015 pamwe nezvamunoshuvira.
Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumire matext messages panhamba dzinoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu kuitira kuti tigo kufonerai.
Munogonawo kufona panhamba dzinoti 001-202-617-2077 kuti mutaure palive talk.
Kukambo makandidana kubva kuna Alec Machesu tabatasuka kumagumo echirongwa chedu sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa samusoro inawo zvakare.
Zvizvarwa zveZimbabwe zvanga zvichigara pane imwe chechi muSouth Africa zvoshaya kwekuenda zvichitevera chisungo chevakuru vechechi iyi chekuti pasagarwa nevanhu.
Hurumende yotanga urongwa hwekudzidzisa varayiridzi vachadzidzisa mitauro yevenda, tonga, shangani nemimwe.
Zvinhu zvinonzi zvanga zvisina kumira zvakanaka munyaya dzemitambo mugore ra2014. Tabatashuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti muchange minesu zvakare mangwana anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Neni wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Chris Gande na Jonga.
Thank you, guys. Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Thursday, January 2nd, 2015. Thank you for joining us live from Washington. This is Chris Gande.
And I'm Jonga Kandemire.
Here are our top stories this evening.
Zimbabwe says it has made significant strides in combating the HIV/AIDS pandemic and is meeting health millennium development goals set by the United Nations.
The number of people dying from HIV and AIDS-related illness is dramatically or drastically reduced to less than 50,000. And this is an indication that treatment is now working.
Zimbabweans are facing eviction at the Central Methodist Church in Johannesburg, South Africa, say there is a ray of hope in getting alternative accommodation following some offers made by different organizations.
Roughly out of the 400-something, which is still at Methodist, 80% is Zimbabwean counterparts. Some have left, those who are remaining are the ones that are stranded.
And Zimbabweans... The director of the AIDS and Tuberculosis Unit in the Health and Child Care Ministry, Dr. Owen Mugurungi, says the government has made significant strides in combating the HIV/AIDS pandemic and is meeting the Health Millennium Development Goals set by the United Nations. Dr. Mugurungi points to the reduction in the HIV prevalence rate, mother-to-child transmission, and access to drugs. The Millennium Development Goals are 8 specific development targets set in 2010 that all 192 United Nations member states and at least 23 international organizations have agreed to achieve by this year. The sixth goal focuses on combating HIV, AIDS, malaria, and other diseases. But activists are warning that the worsening economic crisis will reverse the gains. Finance Minister Patrick Chinamasa says at least 4,500 companies have closed since 2011, sending more than 55,443 employees onto the streets. Dr. Mugurungi tells Studio 7's Blessing Zulu that he is pleased by the progress Harare is making and feels that Zimbabwe is on the track in meeting its 2015 millennium goals addressing HIV/AIDS.
Today, the number of people dying from HIV and AIDS-related illness is dramatically or drastically reduced to less than 50,000. And this is an indication that treatment is now working. You also can look at the prevalence. The prevalence, it came down to 13.9% in 2009, and it has maintained around that figure of 14. Now it's about 15.
Would you say Zimbabwe is meeting the targets it is set to achieve in fighting the disease?
We're gaining in terms of prevalence, not because there are more people infected, but simply because the number of people that we've put on treatment is good, and a lot of people are now surviving. People are no longer dying. However, when you look at the rate of new infection, this is continuing to decline. We estimate that incidence or new infection has declined from around 1% to 0.85%. The number of new infections that we record in adults has come down from around 150,000 again 10 years ago, 150,000 per year 10 years ago in 2002, to less than 50,000 currently. The number of new infections in children through mother-to-child transmission is also dramatically reduced from around 30%. In 2002 to less than 8% in 2013.
That was Director of the AIDS and Tuberculosis Unit in the Health and Child Care Ministry, Dr. Owen Mugurungi, speaking with Studio 7's Blessing Zulu in Harare. But Coordinator of the International Community of Women Living with HIV in Zimbabwe, Martha Tolana, tells Blessing Zulu that economic problems are eroding the gains the government has made over the years.
It seems with the declining economy, a lot of companies are closing. People are being asked to pay for services at the health facilities. And also people have difficulty in getting to the health facilities. So it's become very difficult for a lot of people to access health services. It's becoming more and more difficult. People lose jobs. People need to get treatment. And people who have been in jobs have also been the ones supporting a lot of other people. So it means along the line, one person loses a job, a lot of people suffer because of that. So in many ways, we see that when we look at transport costs, the user fees, and also the fact that companies are closing, people are not even getting their termination packages because the companies cannot afford. And even the organizations that used to support people who are in difficulties are also closing down, and also they are not getting funding and they are unable to continue supporting a lot of the people who need HIV services. A lot of HIV orphans were getting support in terms of school fees, but I think some organizations are closing. They are no longer able to fund those.
So assistance from the international community is drying up.
To us on the ground, it is drying up. From the sources that we were used to say these are the ones that support, it's declining. And also for those who might still have funding, it seems their priorities also shift.
That was Coordinator of the International Community of Women Living with HIV in Zimbabwe, Martha Tolana, speaking with the Studio 7's Blessing Zulu from Harare.
Zimbabweans facing eviction at the Central Methodist Church in Johannesburg, South Africa, say there is a ray of hope in getting alternative accommodation following some offers made by different organizations. Indications are that Bishop Paul Verin, who has been taking care of refugees, including hundreds of Zimbabweans, has received some offers from Bloemfontein, Welkom and Potchefstroom, and a community center in southwestern townships or Soweto. Al Jazeera reported that a non-governmental organization, Sector 27, supported by civil society organizations, has called on the South African government to assist the evicted refugees. Bishop Verin told Studio 7 that some people have already started vacating the church, though he could not say how many or where they are moving to. A local human rights activist has also filed an urgent court application to block the eviction of refugees from the Methodist Church. Noel Muguti, who is still at the church, tells Studio 7 that they were told that the place should be free of the refugees come Sunday.
Actually, people are still there, but they are told to leave by Sunday so that people who come to the church service where they will find no refugee there.
We heard that today Bishop Paul Verin was going to inspect accommodation that has been identified.
I haven't got any results yet, but as soon as I get the results, I'll let you know. Because so far he has gone there. But the outcome of that meeting, since I'm not there, I cannot say anything about it.
But what are individuals doing to have alternative accommodation?
You know, it's a difficult situation. Everyone is still wondering what will happen because other people really don't have any alternative to go.
How many Zimbabweans are there at the Methodist Church?
Roughly out of the 400 something, which is still at Methodist, 80% is Zimbabwean counterparts. Some have left. Those who are remaining are the ones that are stranded and who are struggling to raise anything.
What are other organizations doing to help?
So far, I haven't seen any organization trying to help Bishop Paul Verin. It's only people from afar who are trying to help.
What will happen come Sunday?
On that issue, I'm in dark just because we expected everything on the 31st, but still people are still hanging and lingering around, meaning that are still staying. So maybe some people will still hang on up to Sunday just because they will be saying, we will be staying here. Since they are resisting to go, due to lack of financial input.
That was Noel Mguti at the Central Methodist Church in Johannesburg, South Africa. Meanwhile, South African Home Affairs authorities say they will next week release the final figures of applicants who were processed under the Zimbabwe Special Permit Program, which ended on New Year's Eve. Nearly 208,000 permit applications have been processed, and 38,000 former permit holders now face deportation if they did not meet the deadline. South African Home Affairs Minister Malusi Gigaba told journalists Wednesday that those that did not apply for permits may have left the country, while others could have regularized their stay in the country through other means, and some simply have failed to apply. Gigaba said those who failed to regularize their stay faced deportation. This phase of the Zimbabwe Special Permit Program, announced in August, will extend and regularize permit holders' stay in South Africa until 2017.
You are listening to Studio 7 for Zimbabwe from the Voice of America in Washington.
Studio 7 can be found on the 4930, 5930 and 15455 kilohertz shortwave frequencies. We also broadcast on 909 medium wave or AM frequency.
Primary and Secondary Education Minister Lazarus Dokora says the government has enrolled 200 teachers at Great Zimbabwe University who will be expected to teach minority languages. Dokora told journalists in Harare recently that these candidates will teach Venda, Tonga, Shangaan, Nambia and Kalanga soon after graduating from the university. He said they are part of the ministry's capacity development program designed to boost the teaching of minority languages in the country. The teachers will be tasked with introducing minority language curriculum up to grade 7. There are currently no final examinations graded by the Ministry of Education for these minority languages. Zimbabwe's constitution recognizes 16 minority languages. English, Shona and Sindebele have been the major languages used at primary, secondary and tertiary institutions.
Zimbabwe experienced turbulent times in 2014 and some moments of glory. Before the new year starts rolling, let us rewind a little bit and listen to what some Zimbabweans said in 2014.
We are the opposition, and I think to try to say that we are not taking advantage of the crisis in Zimbabwe, I think it's totally inappropriate. Yes, we also have to move to put our house in order, and that's what we need to plan for the next government.
I'm not a rebel. I don't belong to politics of confusion and anarchy. I believe in domestic remedy.
My name is Marcelina Chitasha. I'm the interim leader of the African Democratic Party. We decided to come together as God-fearing individuals and turn our despair into action.
If we all have a commitment to contributing to solving the problems of our people, and we are not looking to go on huge ego trips about whose name is in the top box. So the Grand Coalition, as I would say, excludes no one, or should exclude no one.
We've actually signed a memorandum of understanding, a very comprehensive memorandum of understanding on talks on a reunification. I want to underline the word reunification. So this is not a coalition.
I have no doubt that if we are able to do that, put forward a candidate of a united front, I have no doubt in my mind that that candidate can and will win the next election in Zimbabwe.
The most important as far as ZAPU is concerned is first making sure that the devolution of power which the people voted for in the new constitution is implemented to the full.
In some parts of the world, some events that captured the world in 2014 include the disappearance of Malaysian plane MH370 with 239 passengers on board in March. This was closely followed by the crash of another Malaysian plane, MH71, with 298 people aboard in Ukraine. Just before the end of the year, Air Asia Flight 8501 went down, killing all 162 passengers and crew on board.
Clashes between Ukrainian separatists and government security forces left over 4,000 people dead, while the Islamic State of Iraq and Syria, or ISIS, captured large Iraqi territory before the intervention of some Western and Middle East allies to stop the march towards Baghdad.
The killing of a United States unarmed black teenager Michael Brown and subsequent lack of indictment of the white policeman who gunned him down in the state of Missouri graced news headlines. Still in the United States, President Barack Obama's Democrats lost control of the Senate in an election won by the Republicans.
Of course, there were some light moments in the world in 2014. Hip-hop musician Kanye West and reality television star Kim Kardashian tied the knot. Kim has two previous marriages. In England, the Buckingham Palace announced that Prince William and Kate Middleton were expecting another baby 18 months after the birth of first son George.
And the World Cup's fever once gripped the world. Soccer fans still remember Brazil's dismal performance against Germany. They lost by 7-1. The World Cup was won by Germany.
You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington.
Coming up,
some workers and business executives say the future looks bleak for most Zimbabweans.
But first, a look at regional and international news.
Search teams in the Java Sea have begun using underwater detection equipment to recover bodies and wreckage from the Air Asia passenger jet that disappeared this week and apparently went down this week on a flight from Surabaya, Indonesia to Singapore. Speaking to reporters in Jakarta, the chief of Indonesia's National Search and Rescue Agency said improving weather conditions have resulted in more and more bodies being recovered.
Workers and business executives in Zimbabwe's Chinoy Town, Mashonaland and West Province have expressed mixed feelings over the new year, with some saying the future looks bleak for most people due to lack of jobs as a result of the shrinking economy. But some are optimistic that the economy will rebound if all stakeholders focus on reviving industries and other sectors. Our correspondent Arthur Chigoriwa reports from the provincial capital.
Civil servant Obed Karinga of Chikonohona 18th suburb is a disappointed man, as he has not yet received his 13th cheque after the government decided to stagger the payment of bonuses in 2014 owing to dwindling finances. To compound his misery, Karinga says government failed to pay workers on time. He says the staggering of bonuses might be a bad indicator of worse days ahead.
It's all gloom and doom. Especially more so when we have the government failing to pay its workers in time, it might mean that we may resort to the Zim dollar, which might be very costly to the country as well.
Businessman Abisha Karonga concurs, saying 2015 is likely to be worse than last year as the cost of production goods for sale continues to rise.
The cost of production here, or the cost of fixed overheads, they're very high. I can't invent anything.
But private construction worker Kenny Nyakoche is optimistic that the country's economy will improve this year. Nyakoche pins his hopes on agriculture, saying Zimbabwe is likely to record a bumper crop harvest this year as it is currently receiving heavy rains. Agriculture used to be the mainstay of the economy until the late 1990s, when the Zimbabwe economy started crumbling due to various factors, including hyperinflation and internal political conflicts. Nyakoche further says politicians in the ruling ZANU-PF, fond of fighting over trivial issues at times, are expected to focus on reviving the ailing economy.
The new leadership, I think, is going to bring us a better life, a better economy to the country.
His views are echoed by Karonga, who bemoans the lack of harmony among all stakeholders in tackling the economy, which according to government was said to grow by more than 3% in 2014.
As a country, we are divided. So that's one thing which is not good for the country. We need to come up with a social contract. The government, the business, and even the labor, they must be in harmony in order for us to move forward.
Although various sectors of the economy are struggling to survive due to lack of capital and other issues, some Chinoy residents say the country should reintroduce its own currency. They believe, without elaboration, that it is improper to use the United States dollar, Botswana pula, South African rand, and other currencies. According to Nyakoche, such moves will complement what he calls commendable efforts taken by the government to introduce special bond coins minted in South Africa.
There is nothing bad about these coins. I think it was long overdue. In fact, 2009, when he introduced this multi-currency whatever, we were not even supposed to have killed our own currency.
The coins, which have the same value as the United States cents, were released into the money market 2 weeks ago. Zimbabwe adopted a multi-currency system in 2009 owing to historic hyperinflation. Some Zimbabweans are refusing to use the coins, claiming that the country is attempting to reintroduce the damned Zimbabwean dollar. Central Bank Governor John Mangunja has dismissed these suggestions, saying local people will not be forced to use the coins worth $10 million. Local commuter Peter Ngondowe believes that Zimbabwe made a big blunder when it introduced the coins in an effort to tackle the general shortage of change in the country. Despite most of these challenges, some Chinoy residents still hope for the best in 2015, saying the government should tackle corruption, implement relevant policies to attract foreign investors, and engage both the West and Asia in order to create a conducive environment for significant economic growth this year. Reporting for Studio 7 in Chinoy, this is Arthur Chiguriwa.
And in our sports news segment, we look back at 2014, and the year has been tough for Zimbabwean sports, with most of the country's national teams failing to make a mark internationally. Reporter Michael Cariati chronicles Zimbabwe's disastrous year and looks into the future.
Apart from the Davis Cup team's qualification to the 2015 Euro-Africa Zone Group 2, there was nothing to cheer for Zimbabweans as the country suffered humiliation in most sporting disciplines like soccer, rugby, cricket, and others. Davis Cup players Mark Finn and Tinotenda Chanakira were eliminated in the second round of the ITF Satellite Circuit, which the country hosted, painting a gloomy picture of the future of singles tennis in the country. Veteran tennis player Cara Black had a good season on the Women's Tennis Association Tour, winning three titles with her Indian partner Sonia Mirza. They won in Portugal, Tokyo, and scooped the BNP Paribas WTA title in Beijing. Although Charles Manucci gave Zimbabweans something to smile about after winning the World Boxing Council International Welterweight title, the rugby squad, affectionately known as the Sables, failed to win Africa's sole ticket to the 2015 World Cup,
losing out to Namibia in the process. Rugby was even hit harder after the National Rugby League ended prematurely, as the local clubs could not afford to put some of the financial requirements when Lion Lager withdrew their sponsorship. Since if this was not enough, the national soccer team, the Warriors, also failed to qualify for the finals of the 2015 Africa Cup of Nations. They were dismissed 3-2 by lowly-rated Tanzania in a crucial qualifying match. Agitated football administrators subsequently dissolved the national team following the Tanzanian debacle, resulting in the drafting of the Young Warriors squad into all Zimbabwe soccer international engagement. The defeat came with the scalp of national coach Ian Goroa, who lost his job with the Warriors started to their worst ever elimination in the Nations Cup since their debut in 1980. The Zimbabwe Football Association also humiliated the nation after bidding for the 2017 Africa Cup of Nations without the basic requirements. The bid was thrown out before the real search had started. But the worst for sports fans was still to come, as the Zimbabwe national cricket team was thrashed 3-0 in test matches and 5-0 in one-day internationals, or ODIs, by Bangladesh, widely regarded as the weakest team in test cricket. That is not all. Even Dynamo's football club, one Southern Africa's played bearers in Pan-African football, failed for the third year running to reach the main league stage of the Confederation of African Football or CAF Champions League after losing in the first round to AS Vita of the Democratic Republic of Congo. However, the good news for Dynamo is that the club retained the coveted domestic Kasolaga Premier Soccer League title, making it four times in a row. Although another league title excited their fans, coach Kalisto Pasua packed his bags and left the club, saying it accomplished his mission. Although Zimbabwe successfully hosted the Africa Sports Council Region 5 Youth Games, the country could not translate that hosting advantage into medals as they finished second behind South Africa. Zimbabwe authorities appear to have been monitoring all the events, as Sports Minister Andrew Lana admitted at the annual National Sports Awards that they were honoring mediocrity, adding that most local sports persons failed to live up to their billing in 2014. But there were celebrations for some tough competitors like Lutendo Nyaora, who won virtually every marathon in the country, including the Westgate Half Marathon, Good Marathon, Vumba Mountain Run, and the Victoria Falls Marathon. Nyaora and boxer Manyuchi smiled all the way to their banks as they got thousands of dollars in their sporting fields. The boxer, who also scooped the 2014 Zimbabwe Sportsperson of the Year Award, strongly believes that he deserved the national award. And Zimbabweans reflect on what has been a bad year gone by. It is also important that they also look forward to the future with renewed vigor and optimism. The Cricket World Cup is coming. Zimbabwe has been drawn in the same group with South Africa, India, Pakistan, the West Indies, Ireland, and the United Emirates in the finals to be jointly hosted by Australia and New Zealand. A new coach, Australian Dave Watmore, has been appointed, and Zimbabwe cricket chairman Wilson Manasseh says the coach is the right choice for the national team.
He comes here with a passion to make our game great.
In soccer, although Dynamo have withdrawn from the CAF Champions League, FC Platinum will feature in the CAF Confederations Cup. The Midland side have been drawn against Sofapaka of Kenya in the preliminary round. Coach Norman Mapeza says they are going to give it their best shot.
We'll push. One step at a time.
At the same time, the Davis Cup, which participated in the Elite World Group way back in 1999, hope to continue their climb back up the ladder with a date against Bosnia-Herzegovina at Harare Sports Club in March, but fans are not yet available to host the tie. Tennis Zimbabwe President Regis Bunu is appealing for support.
Talking of way above 100,000.
The year will also mark the final stage of selecting the Zimbabwean team for the 2016 Olympic Games. A short list has been made, and seven-time Olympic medal winner Katie Coventry is one of those athletes. Manyuchi too will be hard-pressed to make the mandatory defense of both his Africa Boxing Union and WBC international titles.
Thanks, Michael. Remember to stay tuned for Studio 7 Live Talk at 8:30 p.m. when our host will be talking with listeners about the year 2015. What are your New Year resolutions?
That's our broadcast this evening. Now stand by for Studio 7 in Ndebele. This is Jonga Kandemiri in Washington.
And I'm Chris Gande, wishing you a very pleasant night. A good night, Zimbabwe.
Siyabonga Jonga Lokri silingaba litshona njani emakhaya ikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 2 ngozibandlela 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Abatesti bebefuna ukuthi ube neproof yokuthi in 2010 whether uzosebenzisa i-aslime or kumbe uzosebenzisa i-passport or kumbe i-ID. Nga ungayitholanga i-permit kumele ubuye neproof yokuthi wa-apply ngo-2010. And abaningi bakhona bebengena-proof le.
Inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala lokusebenza eSouth Africa ezehluleke ukubhalisa zidinga ukuvuselela amaphepha okuhlala kulelo lizwe sezidlela evalweni ngoba zilakho ukuxotshwa kulelo lizwe.
Nxa ulima umuntu elima anti ulima ekwazi ukuthi nizavuna nizakudla. Nxa singazifaka indimizo nezo sifuna ukwenzani ngazo ezikhona senzani ngazo. Yiko yiludaba olukhulu lonolo. Yenxa besitiba kwenzela nje ipolitiki.
UZulu weZimbabwe wamukela ngembono ehlukeneyo inyathelo likahulumende lokusungula uhlelo lokufundisa ababalisi abazafundisa indima ezehlukeneyo ezikolo emizameni yokulandela okumunyetho isisekelo sombuso esitsha. Kuliviki kuwoza Friday sileqembu elilodumo elihlabela umculo wembube ele Black umfolozi lona elisanda vela emazweni achiyeneyo lapho ebelihlabela khona. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Iziphathamandla zeMethodist Central Church eJohannesburg kwele South Africa zithi seziqalisile ukuhlalisa kutsha iziphepheli ebezihlala kulinkonzo. Kodwa eziningi zalezi ziphepheli zibikwazi suke zayazidingela izindlu zokuhlala emalokishini achiyeneyo. Iziphepheli ebezihlala eMethodist zedlula amakhulu amane njalo inengi lazo ngezidabuka eZimbabwe ezabalekela ezombusazwe. Zamukelwe nguBishop Paul Verin ukuthi zihlale kulenkonzo eminyakeni edluleyo ngoba bezingelandawo zokuhlala. Kodwa iziphathamandla zalenkonzo zinqume kunyanga ezedluleyo ukuthi abantu laba kumele basuke ngoba le kuyindawo yokukhonzela hathi eyokuhlala. Inhlanganiso ezijiyeneyo ziphakathi kokudingela abantu laba izindlu. UBishop Verin yena utshele iStudio 7 ukuthi zikhona indawo asebezitholile lapho asebeqalise ukuhlalisa khona abantu laba. Kunjalo nje inkulungwane zezizalwane zeZimbabwe ezihlala lokusebenza kwele South Africa ezehluleke ukubhalisa zidinga ukuvuselela amaphepha okuhlala kulelo lizwe sezidlela evalweni ngoba zilakho ukubotshwa zixotshwe kulelo lizwe. siqhome isiphathamandla senhlanganiso ye-Community of Zimbabweans in South Africa, umnumzana Gift Eglon.
Abantu abangenelisanga ukubhala bafika kubo 50,000 or slightly over 50,000. Esinye sezizathu zakhona ngesokuthi abanye ba-aplaya ngo-2010 besebenzisa ama-aslam, abanye besebenzisa ama-ID because it was a special dispensation yamaZimbabweans. So that when bangathola ama-passport, bebuye bezonikwa ama-permits kodwa sebebhalisile. So abantu labo abanye kabasayenelisanga ukuthola ama-passport, abanye bazowathola ama-passport later. And abanye basebelahla futhi ama receipts ukuthi babe ne evidence yokuthi ba apply ngoba kade sebefuna ukuthi ube ne proof yokuthi in 2010 whether bewusebenzisa i-aslam or kumbe bewusebenzisa i-passport or kumbe i-ID. Nxa ungayitholanga i-permit kumele ubuye ne proof yokuthi wa apply ngo-2010 and abaningi bakhona bebengena proof le.
Kuyini osokuza kwenzakala ebantwini laba sebeyaxotshwa njalo nxa kunjalo lina njengenhlanganiso li ikhangelela ukuba ancedisa ngandlela bani?
Thina besikhangelela ukubancedisa nokuyingenja kuma-negotiations ne-Department of Home Affairs ukuthi nxa bengakhona ukuthi zwela lokuthi zwisisa be-extende nyana i-deadline yabo ukwenzela ukuthi njalo lokuthola indlela yokuthi si-retrieve abantu labo bekhona ukuthola ama-reference amatsha because ama-reasons abo amaningi be-genuine ngoba bekungena ncedo olu-direct from Home Affairs nanxa bekuno-direct Director with ZSP, the Department of Home Affairs. But abantu bebehlupheka ukuthi befone khona ngale bethole uncedo befone ukunikwa i-reference number ukuthi begenerate i-reference number abangayisebenzisa uku-apply.
Umnumzana Gift Eglon ngoyinhlanganiso ye-Community of Zimbabweans in South Africa sixoxelayo ese-Johannesburg. Uhulumende weZimbabwe uthi emzameni yakhe yokuqakathekisa zonke indimi ezibethwe kusisekelo sombuso esitsha usesungule uhlelo lwe-Capacity Development Program ngenjongo yokuthuthukisa imfundo yababalisi ukuze benelise ukufundisa ngokugcweleyo. Sikhuluma nje kubikwaso kulaba balisi abangamakhulu amabili asebeqhuba izifundo ze-degree lakuqala kuhlangothi lwendimi olwe-linguistics ekolishini le-Great Zimbabwe. Intatheli izindaba yethu uMavis Gama uyalandisa.
Kakhulukazi ngesikhathi besesebancane, uthi uDogora kungalesi sizathoke bekubone kufanele ukuthi balandele isisekelo sombuso esitsha esiqakathekisa indima eziningi ezikhulunywa endaweni ezitshiyeneyo zelizwe, kuqalwa ngezinhlanu ezibalisa olwesivenda, Thonga, Shangani, Nambia lesikhalanga osekumele zifundiswe ngokugcweleyo ezikolo kuze kuyefika isigaba sika-Grade 7. UZulu weZimbabwe ukwamukele ngemibono ehlukeneyo lokho okuthiwo nguDr. Dogora lanxa ekuncoma ngoba kungakaziwa ukuthi kuzaqhutshwa njani khona kuvele kulokusilela kwababalisi bolimi lwesiNdebele ezigabeni zeMandebeleni. Unkosikazi Netsayi Jagweda uthi kuluhlelo oluncomekayo lolo oseluqhutshwa nguhulumende kodwa eveza ukwesaba ukuba luza kwehluleka ukuqhutshwa ngendlela ngenxa yokusilela kwababalisi. Bakhona abafana lomnumzana Simon Moyo waseWarren Park D abatshele Studio 7 ukuba lanxa kuluhlelo oluhle ma kukhulunywa ngalo makungabi yindlela yokubamba abantu amehlo ngoba kungamaqhinga abezombusazwe ukwenza bathandwe ngabantu banye abekade bekhala sonke lesi sikhathi bethi bafuna indimi zabo zifundiswe ngokugcweleyo.
Lokho ukuthi sizongezelele kukhuluma abantu kufundisa indimi ezinje ukuthi elakusasa sizenza ngani ngazo. Nxa ulima umuntu elima anti ulima ekwazi ukuthi nizavuna nizakudla. Nxa singazifaka indimi zonezo sifuna ukwenzani ngazo, ezikhona senzani ngazo, yikho iludaba olukhulu lonolo. Yenxa besitiba kwenzela nje ipolitiki ngakuvuma ngoba usasiya besithi nxa engaya lapho okhulunywa indimi zonezo uyabe tshela abantu ukuthi hayi mina like lingikhethe ngoba ngaba yime ngenza ukuthi ulimi lwenu silubonakale lukhanye elizweni. Kodwa nxa sikhangela sibili ukuthi sifuna ukwenzani nje injongo ngeyani, hayi angiboni ukuthi kuyinto ecacekileyo.
Uthi uMoyo kumele icace injongo kahulumende ekufundiseni lezi ndimi ngoba uzifunda nje kuphela kungasizi lutho ethi kumele ube ngumbono oyakhatshana kube ngeziphathisa ukuphilisa uma zifunda kwenze anelise ukuzisebenzisa kizo zonke ezinye izifundo zakhe okufana leze science njengalokho esikubona kusenziwa emazweni amanengi ase-Asia le-Europe.
Ngababone ukuthi indimi ulimi lwesiNdebele ulimi lwesishona lona lube yi-command esikolweni nxa abantu befundiswa nxa ngifunda i-geography ngifunda i-maths zibhalwe ngendimi zonezo. Ungaya eTanzania ungaya eKenya balendi lilimi lwabo kuthiwa yiKiswahili. Ungaya la even lase Botswana bayafundisa ngendimi zabo. Ama exams uyabona ebhalwe ngendimi zabo. eSouth Africa uyabona uyabhala iexam eAfrikaans ingeGeography. Yiko kufunakala lapha.
Umnumzana Moyo uthi kunje ilizwe libhekane lesimo esilusizi lapho lungaqhakathekiswa kangako ulimi lwesiNdebele ezigabeni olufundiswa khona. Abazali behlezi bengabakhala kokuphela ukuthi ababalisi bakhona kungasibantu abanelisa ukulufundisa lolo limi. Wengeza ethi kodwa uhulumende ukuthatha lula lokho kukhalaza kukaZulu emaNdebeleni ngoba engakukhangelisisi ngelihlo elijulileyo lokho kukhalaza kwabantu ukuba kujoni njalo kungani bekhalaza ngaleyo ndlela abakuleso sigaba. Abadabuka ezigabeni lapho kukhulunywa lezindimi zonhlanu bebehlezi bengabakhalayo ukuba kazifundiswa lapha esikolo obekuthiwa kuphazamisa abantwana kakhulu abakuzifundo zakuqala zemfundo ye-primary. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la kushortwave 4930-12080 la ku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-intanethi kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Uhulumende uthi wenelisa ukugcwalisa izithembiso zakhe zokuzama ukulandela izimiso lesiqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-HIV elibangela umkhuhlane wengculaza owe-AIDS ezama Millennium Development Goals. Uhulumende uthi lokho kugcizelelwa linani labantu asebesifangelanga nxa kuqathaniswa leminyakeni edluleyo. Ilizwe laba labantu abaningi ababulawa isifo sengculaza ngomnyaka ka-2002 lapho kwakusifa khona abantu abazinkulungwane ezintathu ngeviki. Kodwa kathesi asebephelelwa ngumphefumulo bengedlula inkulungwane eyodwa ngeviki njalo incwadi zithi inani leli likhanya liqhubeka lisehla. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxele ophila legciwane umnumzana Obed Banda njalo olwela ilungelo labaphila legciwane le-HIV.
Uhulumende njengoba ekhulumile besiphakathi komkhankaso nje iWorld AIDS Day, indaba ezinjalo zike zabanjwa ngoba nxa kusenzakala into ezinjalo nathi nxa kusiba lesinye isikhathi kumbe kuphela umnyaka basitshela ukuthi hhayi kulokuyehlo okwenzakalayo. But lokho nami nxa ngikhangele personally kuyatshengisa ukuthi hhayi sokunomehluko ngoba akusafanani njengakudala sibone ukuthi abantu nje besifa mahlayana ukuthi hhayi sokunganeno.
Okokuthi okungakubangela ukwehla khona okokuthoyo kungakuyikuyini?
Okungabe kubangela ukwehla engingathi mina ngikufake sobala ngoba inhlelo ezikolo ezenzakalayo imfundiso zindlenile ebantwini ngoba kunezinhlanganiso ezikhona ezindlenileyo zilabo umathebelelend imakhi ikhanya inenhlelo eziningi ama-awareness ukufundisa kalisela kubontanga kakhulu inhlelo ezikhona indawo yonke nangikhangele kakhulu ngiyangithi kwesinye isikhathi nxa ngisiya emaklinikhi ngiyangizwe bakhona omama abathi nxa bengakaqalisi umsebenzi banike imfundiso mayelana negcikwane banike imfundiso ngokunqabela konke babuza imibuzo abantu baphendule bazwisise bangakuzwisisiyo okungavuma ukuthi liqiniso ukuthi imfundiso zinjani kulo mehluko.
khona ukutholakala kwamaphilisi kunjani njengoba sasike sizwe sinesikhathi ukuthi ayisilela sekunjani kathi
ukuthi nje abantu nje inkulumo zivele zikhona ngisho kodwa ngeqiniso ngeqiniso mina kumphakathini engikwaziyo amaphilisi ngoba kawuphonga ukuthi wena uhleze endlini ungakwazi ngisho ukuthi atholakala ngapha ngisho atholakala.
Umnumzana Obedi Banda ngolwela ilungelo labaphila legciwane le-HIV obexoxa ecingweni loChris Gande weStudio 7 ekobulawayo. Kulandela inhlupho kwezenotho ezibhekane lezizalwane zeZimbabwe esihlala kwele South Africa ngo-2014, iningi seliphume lamaqhinga okulondoloza imali. Amaqembu athiyeneyo abeZimbabwe laba athi ukuholisana imali, ukuthengelana ukudla lempahla zendlini yiyo kuphela indlela ezabasiza ngo-2015. Kubika uBenedictine Nhlapo eseJohannesburg kwele South Africa.
Bathi singalamba sidla utshani, lesike isijo esigcwaliseke kwacaca kwabaningi abeZimbabwe abahlala kwele South Africa ngenxa yendubo eziningi abahlangane lazo ngo-2014. Iningi-ke lithi seliphume lamacebo azabasiza ukubhekana lobunzima buka-2015. Isizalwane seZimbabwe uNkosazana Khuthile Khumalo uthi yena labanye omama baphumele cebo lokuqoqa imali nyanga zonke bese kusithi ekupheleni komnyaka bayethenga izinto sikhathi sinye. Lokhu Makhumalo uthi kuyanceda ekuthini ukuthenga izinto ziningi kwenza behliselwe intengo.
Siyathenga sibona ukuthi kuyathatha isikhathi ukuthi u-expire, like izinto ezinjengabo-fish oil izisiqala ngazo. Maso suba kuDisemba siyayishare lezi zinto, siyazibuthanisa sishare. Usiza ukuthi ophekeni komnyaka imali ziyahlupha, siyabe sikwazi ukuthi into ezinjengegrocery sathenga. Siyakwazi ukuthi singayithumela enye, siyakwazi ukuyisebenzisa uma sibuya futhi egoli ukuze kuyefika umnyaka ozayo engabo-April ngoba isuke ibe ningi.
Umnumzana James Mkhize uthi yena labanye asebenza labo baphumele cebo lokuholisana imali ngemva kokubona ukuthi imali lana abayiholayo kayithengi lutho. Uthi leli cebo selenze benelise ukuthenga okukhulu ogoqela ngitsho lezimota njengoba kuthi nxa kunguwe oholiswayo uhle uyithole isikhathi sinye iyinqwaba yemali. Umkhize uthi akathandabuza ukuthi ngomnyaka ozayo uzazithengela imota enhle ngemali yalolu hlelo lokuholisana.
Imali lapho emsebenzini sisazi uyigcina ngokuthi sibe sinikezana imali epheleni kwenyanga su-24 sinikezana 1800 ngenyanga ngenyanga umuntu. Kusiza ekuthini save imali mhlawumbe ufuna ukwenza into yakho uyokwazi ukuthi uzoyithenga uyithenga ngendlela.
Unkosazana Sihleli Lovo dabuka eCholojo uthi udubo lika-2014 lubavule amehlo abaningi abavela eZimbabwe. Uthi yena labanye omama sebesungule iqembu lokuthengelana impahla zendlini ezifana lamafriji, amasofa lezinye ezibiza imali eningi.
Iqembu lokuthengelana impahla futhi siyavumelana ukuthi this month sithengelana amasofa kumbe sithengelana amafriji, into yabungelayo endlini, then nyanga mayiphela ke sesiya kuthengela. Kubalulekile khona ngoba kwesinye isikhathi uyabuthola ukuthi ulezandla ezifitshane imali yakho ayikwani. For example, uma ufuna ukuthenga ifriji ye-10,000 ma uwedwa ngeke ukwanise ukuyayithenga, but ma ulabanye liyakwanisa ukuthi lihlanganiseke uhambe uyethenga into yakho oyifunayo.
Kodwa uNkosazana Ndlovu uthi kulabo abafuna ukusungula amaqembu achiyeneyo okulondoloza imali kuningi okufuze bakuqaphele.
Engakukhuthaza abantu nje umnyaka uqala so ukuthi bedlale amaclub, kodwa bedlalele abantu abathembekileyo ngoba kwesinye isikhathi uyadlala labanye abantu othi masekufanele bekutshayele bengakutshayeli, so yabe ungasakwazi ukuthi izinto yabo uzifuna uzazithenga njani.
Uthi akathandabuza ukuthi la amaqhinga angasiza kakhulu iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ezivele zihola imali engatsho lutho. Ngimele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Ku-Livestock lamhlanje sikhangela elifisa ukukuguqula empilweni zenu lonyaka, umnyaka omutsha, umnyaka ka-2015 oqale izolo. Thumelani i-text message kunombolo esithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ele South Africa lithi lilahlekelwe linani elikhulu lomhlambi walo wabobhejane ngomnyaka odluleyo ukwedlula umnyaka ka-2013. Obhejane laba bebulawa ngabazingeli ngokungekho emthethweni. Ngolwezi kuphela ele South Africa lithi lilahlekelwe ngobhejane abedlula inkulungwane eyodwa 1020. Abahlengi engozini yokuwa kwendizamchina ye-Asia elwandle lwe-Java Sea sebeqalisile ukusebenzisa imitshina yokudinga izidumbu phansi kolwandle. Indizamchina le inyamalale ngesonto ekuseni ithwele abantu abedlula ikhulu lengxenye 162. Kwazotholakala izidumbu ngolwesithathu njalo leziqephu zayo zibonakele zintenda emanzini.
Was a Friday, my darling. Was a Friday, seven zupogine. Was a Friday, my sweetie. Was a Friday, ilambalingomine.
So kuyile siyasikhathi kuhlelo lwe Was a Friday lamhlanje sileqembu elilodumo elicula imbube ele Black Umfolosi. Elisanda kugqiba umnyaka ka-2014 ngohambo lokuyacula kwamanye amazwe olubikwa luphumelele kakhulu.
Iqembu le-Black Umfolosi lithi libe lohambo oluhle olokuya elizweni le-Canada lapho elibe lemibukiso i-chess zalwane zalelo lizwe zimanzi te ngenjabulo.
Kusuke lapha siyaqalisa amashozi ethu mhlaka 5 November e-Canada and siyaqeda mhlaka 9 December. Uhambo lube luhle kakhulu ngendlela emangalisayo, yikho engakuchasisela abalaleli ukuthi sike khona e-Canada. Sasigcine khona ngale ngo-2009 e-Canada for all along bese siya ngapha e-Europe langapha e-Asia. So sithesibuyela khona sithole besimelele ngendlela emangalisayo, but no, we thought if Black Umfolosi kayisekho so kubuya kwenu back. We so much welcome you guys. Ama-shows ethu wonke be-sold out, ama-big venues like amanye uthole lama 1500 people.
Udube uthi umdlalo wabo othiwa umhlaba uthokozise kakhulu abantu be-Canada. Lo mdlalo ukhuthaza abantu ukuba bengachaphazi umhlaba abahlezi kuwo ukuze lezizukulwane ezilandelayo ziwuthole usesimeni esihle. Lo mdlalo ubuhlanganiswa lengoma ezijiyeneyo ezigoqela eziculwe ngolimi lwesintu, ezinye ezidume umhlaba jikelele ezifana lethi imbube kanye lethi inkosi sikelela.
Imbube lena ingajanga kamatshi jama ayo mzitona.
Uthi lonyaka bazaphindela njalo kwele Canada ngenyanga kaNtulikazi ngoba kule ndawo abangasenelisanga ukuyafika kuzo loba nje kwakuhlele ukube baye khona.
So akhona ama festivals asetshengisele interest ukuthi asifuna for July. So ngezinye zezindawo esesikonfirmile, when we left I think bese silama festivals amona about 4 abesekonfirmile ukuthi asifuna. So agent wethu as we left ubeqala ukucoordinate contacta labanye ukuthi beef up ama shows akho into ekwanisa ukuconstitute a tour.
Yes.
Iqembu leplekumfolo silibunjwe ngomnyaka ka-1982 libunjwa ngamajaha ayefunda esikolo seGeorge Silundika. UDube losochamoyo yiba abaseleyo eqenjini kulabo ababomba iqembu, njalo uDube uthi bazayala belokhu beqhubekela phambili ngomculo, ikanti lonyaka kulamathuba okuba leli qembu liphumelele okumangalisayo. Nyakenye bathole imendulo kumkhosi wezima ngengoma yabo ethiwa Summertime. Nampa-ke bephuma enkundleni ngayo lingoma ethi Summertime.
Oh, summertime, yes, it is summertime. The sun is shining, the flowers blooming, the grass is green, green.
Ngimele Studio 7, ngobulawayo, nguJoseph Njanji.
The sun is shining, the flowers blooming, the grass is green, green, the sky is blue, blue, blue. Everywhere, convertible cars everywhere.
Oh gosh,
amazing dressing styles.
Oh, yeah.
Happy faces everywhere you go.
Of course.
Oh, what a colorful day it is today.
Everywhere.
Convertible cars everywhere.
Man, check it out.
Amazing miniskirts.
Mamma mia.
Happy faces everywhere you go. Oh, what a beautiful day it is today.
Yes, it is
summertime.
Oh, yeah.
Yes,
ooh,
it
yeah,
is
yeah.
Summertime.
Everybody say
summertime.
Oh, yeah.
Yes,
ooh,
it
yeah,
is
yeah.
Summertime today.
Beautiful time.
Summertime.
Beautiful
yes,
day.
Yes, it is summertime.
Everybody singing
summertime. Yes, it
oh,
is summertime today.
Holiday Africa.
Summertime.
Australia.
Yes, it is
America.
Summertime.
Oh, Asia.
Summertime. Yes, it
oh,
is summertime today.
Holiday everywhere.
Summertime.
Festivities
yes,
everywhere.
It is summertime.
Great Britain.
Summertime.
Oh yeah, yeah.
Yes,
ooh,
it
yeah,
is
yeah.
Summertime today.
The sun is
summertime.
Shining. The
yes,
flowers.
Summertime.
The grass is
summertime.
Green. The sky
yes, it
is
summertime
blue,
today.
Blue, blue.
Summertime.
Oh yeah,
yes,
ooh, yeah,
it is
yeah.
Summertime.
Everybody say.
Bleku mfolosi amajaha amadala. Behlabela ke kamnandi kuhlelo Woza Friday bakhuluma ngesama. Yes, yazi isama eAfrica. EZimbabwe kuyachisa la kwamanyamazo kodwa ngapha eMelika kuyagodola kuyabanda. Bakhuluma ngama miniskirts. Hayi ngapha okwamanje ama miniskirts kagqokwa, kugqokwa amajazi ngoba kuyaqanda.
Napoli, Tate,
Ali Funa, La Poli Puma, Devi Sele, Sele Sele, Sele Sele, Sele Sele.
Kwamnandi msakazweni mafiki solo ngengoma ehlupheto ingoma ethi khona bagqiba ke uhlelo lwethu lwalamhlanje bengingenelisa ukulidropela enye bemfuna ukuliwisela enye ehlanyayo njalo edla upedu kodwa isikhathi du hayi ke kwanele mthwakazi omuhle olivalelisayo muntu ungamili inkomo lilanga.